Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapato manomwe ari kupinda mubatanidzwa weMDC Alliance kuitira kuti akunde ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya, woita musangano nemugovera wekuparura mubatanidzwa uyu. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatenda ebiti rinoti richapinda muMDC Alliance kana zvariri kuda zvawiriranwa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoenda kuIran kunoona mutungamiri wenyika iyi achigadzwa pachigaro chekutonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP rinotungamirwa navatenda ebiti rinoti harisi kuzosaina chibvumirano chekuumba mubatanidzwa wemamwe mapato anopikisa weMDC Alliance sezvo nhaurirano pane zvikuru zvinofanirwa kutanga zvawiriranwa dzisati dzapera. Bato iri rinoti chikuru pane zvisati zvawiriranwa inyaya yekugovanwa kwezvigaro zveparamende nemakanzura munyika yose, uye zvigaro 21 zvarakarasikirwa nazvo parakabuda kubva muMDCT izvo zvave pasi pezanupf. PDP inoti kusvika nyaya idzi dzagadziriswa nenzira inogutsa haisi kuzosaina chibvumirano ichi. Mapato matanhatu anoti MDCT, MDC inotungamirwa naProfesa Wolfman Ncube, ZANU Ndonga, Zimbabwe People's First, Transform Zimbabwe neMultiracial Christian Democratic Party ari kutarisirwa kusaina chibvumirano ichi mangwana pamusangano uchaitirwa kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfields. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vanoti bato ravo rakazvipira kuona kuti mubatanidzwa uyu wabudirira uye richange riri kumusangano wemangwana uyu. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takawirirana isu kuti tichange tichibatana nemamwe mapato mune iyo yavari kutaura inonzi coalition. Vakuru vesangano redu vakawirirana kuti tifanigwe kuita izvozvo. Vakabvumirana nemanegotiations ari kuitika pakati pedu neveku-MDCT.
Tinonzwa kuti bato renyu rine zviga zvarakatema zvarinoti zvinofanira kutanga zvagadziriswa kana kuti zvawiriranwa musati maisa runyoro rwenyu pamubatanidzwa uyu. Ndezvipi zvamuri kuti zvinofanira kutanga zvagadziriswa?
Tine zvishomanene zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa, asi izvozvozvo takataurira vabuye vedu veMDCT, shamwari dzedu dzeMDCT, hatingadi hedu kuita manegotiations kana kutaurirana pajekerere munews, asi nyaya dzatasara kuti tiwirirane inyaya dzemasitsi mashomanene kuparamende. Towirirana kuti presidential candidate inenge ichiva iyo vatsvangirai, then tochiona kuti tozvifambisa sei zvimwe zvakamira nyaya dzekukanzuru nekuparamende.
Mangwana muri kutarisirwa here kunge muchiendawo kumusangano iwoyu kunyange hazvo musati mawirirana pane zvamuri kuda izvo?
Mangwana tichange tiripo mukuwirirana umu tinogona kuwirirana nokuti zvizhinji zvacho zviri muagreement tinowirirana nazvo.
Pane vamwewo vari kuona danho irori ramatora rekumbononoka kuisa runyoro rwenyu pachibvumirano sekunge bato renyu risina kugadzikanawo panyaya yekuumba mubatanidzwa uyu. Mubato menyu muri kuwirirana here mese panyaya iyo?
Tiri kutowirirana zvakanakisa chose. Kunonoka kwatakaita ndiye kuti isusu kutaurira navo takati nonoke munorangarira ma negotiations edu achangotanga manje manje mamwe mapata awa ava nemwedzi kana 6 months 3 months vachitaurirana isusu tichangotanga manje manje saka tirikuita chirikiriki kumanya manya kuti tinge tivabate vamwe saka nyaya iyoyo ndoo yangoti nonodzambijana asi tine tarisiro yokuti mukati megonyeti iri nekukura kwaro tinokwanawo.
Vanga vari mutauriri wePDP vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti vakatopiwa kare mvumo yemusangano wavo wemangwana uyu nemapurisa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvika muTeheran kuIran nhasi uko vakakokwa kumabiko ekugadzwa nekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani mangwana. Akandike chipiri vaRouhani vachitora mhiko mushure mekukunda sarudzo muna chivabvu. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti kudyidzana kweZimbabwe neIran uku kunogona kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzakabudirira idzo dzakatemera Iran zvirango. Ivo vaMugabe pachavo vakatemerwawo zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaMugabe vatambirwa negurukota rezvevashandi muIran vaAli Rabei uye mumiriri weZimbabwe kunyika iyi vaNicholas Kitikiti. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndovakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima.
Vakakokwa naPresident akasarudzwa kuIran kuti vazova pamwe chete naye pasinga achigadzwa musi wemugovera.
Asi kudyidzana kweZimbabwe neIran kwakakosha zvakadii panguva inoyi?
Kwakakosha ndodzimwe shamwari dzose dzakagara nesu dzichishanda nesu pamwe chete dzichishanda pamwe chete nawo saka zvaikodzera kuti vauve ipapo vanhu vaende kwavakadaidzwa ikoko kwavakakokwa nemhosva yeushamwari hwatinawo nawo.
Asi pane kudyidzana kuripo here kunobatika? Mungati muri kudyidzana panyaya dzakaita sei?
Vari kutibatira tine maprogramu akawanda atinoita nawo kunyaya yekukaucha kune nyaya dzemafuta nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda.
Vamwewo vari kuti kudyidzana neIran pari zvino kunogona kuzokanganisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita sana America dzinenge dzakatemera zvakarewo Iran zvirango. Munoti kudini mashoko iwayo?
Nyika imwe neimwe inotsvaga shamwari dzayo nemhosva yekuwirana nawo. Haungati ndotamba nanhingi, ndotoregedza kutambana nhingi nekuti ndingazozondwa nanhingi. Asi munee muchiona mapriorities enyu amunozvidhisaidhira senyika. Hamungati tikaenda nokuti vanovengana nanhingi, torega kuwirana nawo.
Munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo zvizere nezvenyaya iyi.
Hapana chandinoona chisvinhu kana chine kumeso chiri kubuda. Ndinoziva kuti mukuru wenyika vaMugabe ndokwavakananga kwavakaenda, asi pane zvekubudiriro chaiyo yeZimbabwe kana kuti cheuviri kuvana veZimbabwe kana pundutso, handina chandati ndaona chinobva kudivi reIran zvachose.
Asi kaZimbabwe iri kuti iri kunyanyodyidzana kane Iran nekuti iyo Zimbabwe nedzimwe nyika dzakaita sana Venezuela, Iran yacho nana Syria dzakatemerwa zvirango neAmerica.
Zvingava izvo hazvo, asi chiripo ndechekuti rupawo rumwe chete rune Zimbabwe nenyika dzakaita sana Iran dzinova Venezuela rupawo rwakaipa rwekuita mbiri yekutyora kodzero dzevanhu nekusaremekedza zvido zvevanhu. Dei Zimbabwe kana vatungamiri vedu vemuZimbabwe vari vamwe vaedzawo kuzvibisa paboka renyika dzakaita sana Iran neVenezuela, vatanga kuumba ukama hwakanaka nenyika dzepasi rose, ukama hunenge hwakasimbiswa nenheyo dzebudiriro yevana veZimbabwe dzekuremekedza kodzero, dzekuremekedza mitemo uyezve kutaridza kuti vanotungamidza zvido zvevana veZimbabwe kutanga.
Asika iyo hurumende yeZimbabwe inoti America haingaipe iyo dzidzo panyaya dzekodzero dzevanhu vachiti iyo inotyorawo kodzero dzevanhu.
Hongu Zimbabwe kana kuti vatungamiri veZimbabwe havafaniri kutarisa kunze kuti vagorunzirwa kusimudzira kodzero dzevanhu.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDiwa Mavhinga, vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa nemasoja anoti aumba komiti chaferefeta kurohwa kunonzi kwakaitwa mapurisa nemasoja muHarare nemusi wechipiri. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weZimbabwe Republic Police pamusangano wavaita vaine vamiriri veZimbabwe National Army, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vashora kurohwa kunonzi kwakaitwa mamwe mapurisa negurusvusvu remasoja pakati pedhorobha. Kunyange hazvo amai Charamba vasina kubuda pachena kuti chii chakakonzera kurohwa kwemapurisa nemasoja. Zvinonzi masoja akanga atsamwira imwe motokari yavo yakanga yakandirwa simbi dzinobaya mavhiri kana kuti maspikes nemapurisa.
The security forces regret the unfortunate incident that took place on 1st August in the
isu mapurisa nemasoja tinoda kuti kushushikana zvakasimba nechitiko chakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu mudhorobha reHarare. Uye tinoda kukuzivisa kuti semapurisa tiri kuferefeta zvakaomarara kuti chii chakakonzera kuti zvidai.
Amai Charamba avo varamba kutambira mibvunzo yevatori venhau vati kunyange hazvo mapurisa akarohwa nemasoja, ivo semapazi maviri vakabatana mukuchengetedza nyika.
We also want to reaffirm that as security forces
semapurisa nemasoja tinoda kukuzivisa kuti takabatana zvakanyanya zvikuru kwazvo mukushanda kwedu.
Asi imwe nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati panogona kushaya kana musoja mumwe chete anosungwa.
Sekuziva kwangu maicharamba vari kungotaura kuti ruzhinji rweZimbabwe rungoramba ruchifunga kuti munhu ari professional. Hazvinganyanyi kutishamisa pache zvangu ini sekuti ndongoziva kuti paserapo vamugabe vakataura pachena kuti masoja ngaasange achipindira mune zvematongerwo enyika. Saka zvaakuitika izvi ndingangoti muchidimbo mumafungiro angu ndeti masoja ari kuda kungoasseta authority yekuti aiwa tindori nechekuita nekuti tisagara tichibatsiridza kuti ZANU-PF inge iri nesimba pari zvino.
Kusafara kwemasoja nekukandirwa simbi dzinobaya mavhiri kunonzi kwakaitwa mota yavo nemapurisa kunouyawo apo veruzhinji munyika yose vari kugunun'una nekushandiswa kwemaspikes aya vachiti vari kukuvadzirwa motokari dzavo neminzwa yesimbi iyi. Vatyairi vedzimotokari vanotiwo upenyu hweveruzhinji huri kuiswa munjodzi nezviri kuitwa nemapurisa izvi. Asi vachihuri vakaudza Matare mwedzi wapera kuti kushandiswa kuri kuitwa maspikes aya nemapurisa mumigwagwa inzira yemapurisa yekuzvidzivirira pavanenge vachiedza kuti mitemo yemumigwagwa itevedzerwe, sezvo mamwe mapurisa achinzi akatsikwa akafa nemotokari dzevatyairi vanenge vachitiza mapurisa kana vachinge vapara mhosva dzemumigwagwa. Mashoko avachihuri aya anotevera chikumbiro chakasvitswa kuMatare nemutungamiriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa chekuti maspikes asashandiswe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yemuEthiopia yabvisa mutemo unopa mapurisa nemauto masimba munyaya dzekugadzikana kwenyika uyo wakadzikwa gore rapera zvichitevera mwedzi yakati kuti yekuratidzira uko kwakaurayisa mazana evanhu. Paramende iyo yasangana nhasi yapasisa danho iri mushure mekunzwa gwaro rasvitswa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Vasiraj Fegesa avanuwe mkuru wechikwata chekuchengetezwa kwemukati menyika. Dare re Senate remu America rarambidza mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump kudoma vanhu pazvigaro panguva iyo vadare vanenge vari pazororo ravo remunanyamavhuvhu. Vezvematongerwo enyika ava vawiriranawo kuti vaite misangano yekurovana masoro pavanenge vari pazororo, izvo zvichaita kuti dare re Senate ringe richishanda. Vanyori vemabhuku vechidiki vanoti kunyora mabhuku zvekuraramisa vanyori zviri kunetsa nekuda kwenyaya yeupfumi hwaenda kumawere pamwe nekubuda mumubatanidzwa wenyika dzemucommonwealth kwakaitwa nehurumende yava Robert Mugabe. Atsa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusika wemabhuku nhasi, mumwe munyori wechidiki Farai Mungoshi anoti vanyori vemazuva ano vakasiyana nevakare nekuda kwekuti vanenge vachitandanisana nezvinhu zvinopa mari nekukurumidza kuti vagutse mhuri dzavo. Farai dangwe remunyori ane mukurumbira Charles Mungoshi naJesesi Mungoshi. Farai anoti nekuda kweupfumi husina kumira zvakanaka munyika, vakawanda vechidiki vanobviswa pfungwa dzavo mukunyora vachishandira kurarama.
Ari kufunga makisena ari kugaya kuti ndinowana kupichingwa. I mean, my basics. But I don't distract vanhu. My basics. Ndamuka makisena ndizvipamba. Ndikuzviti I'm an artist. Artist wacho nyasonditi ndikuona mari iri kudzoka through mabhuku. That much handisikudini, handisikuiona.
Farai uyo akanyorawo bhuku rake rakawana mubayiro rinonzi Behind the Wall Everywhere anoti kubuda kwakaita nyika mubatanidzwa wenyika wecommonwealth kwakakonzera kuti vanyori vasapinde mumakwikwi enyika dziri mumubatanidzwa uyu. Farai anoti nguva yakare vanyori vemunyika vane chitsama vanosanganisira baba vake Chenjerai Hove naMusai Murizimunya vakawana mibayiro yecommonwealth.
Buda kwatakaita mucommonwealth ka zvinocontributa izvo. Mabhuku aya kudhara kwadaunyasasa vana mawriters aenda kunzwa kuti aenda kwanhingi this country. Asi zvakabatana nechi necommonwealth. Every time ane bhuku rekuzimbabwe raiwina commonwealth. Saka wakati commonwealth unobva watigaya kuti how many countries are in the commonwealth. Kuti unyasorova internationally it's not easy.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori wechidiki Elisha July uyo anonyora mabhuku ezvidzidzo zveeconomics zverugwaro rwechina. July anoti kuti munyori abudirire munyaya dzekunyora anofanirwa kuendesa zvinyorwa zvake kune dzimwe nyika sezvaiitwa nevanyori vakare.
My fiction books are ndeyekuti anywhere under the sun that book can be read. So for those that are writing my books asiri academic, I think going international is the only viable route. Nofanga kunge uri pa level yekuti you can compete internationally.
Zimunya anoti kutengeswa kwemabhuku kunze kwenyika kunobhadhara sezvo iye akatanga kukwira ndege nekuwana mari yekuvaka imba nekuda kwemabhuku ake netembo ayo akawana mubayiro wecommonwealth.
Ndakabhuruswa pasi rese neminhenga yedetembo nemapapiro edetembo. Ndikaenda Colombia, United States, New York, California, Washington, kuEngland, kuEdinburgh, kuFrance, kuLondon, kuItaly, kuIndia muno makare muAfrica muno.
July anoti vanyori vakaita sezvaakaita vanonyora mabhuku ezvidzidzo zvemuzvikoro vane mukana wekuwana vanotenga mabhuku avo kudarika vanonyora ngano. Vanyori vechidiki vanoti manyepo kuti ivo vari kutadza kunyora zvine unyanzvi sevanyori vakare vachiti mazuva ano vanonyora nekuburitsa zvinyorwa zvavo pamadande mutande kudarika zvinyorwa zvinobatika. Vanyori vechidiki ava vanoti vakaona zviri nyore uye zvisingavadhurire kunyora kudhindisa pamwe nekuzvitengesera mabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ata Chigoriwa.
Munhau dzemitambo. Vateveri vemitambo yenhabvu vatarisana nemitakunanzva yemitambo apo zvikwata zviri kurwira mukombe wecastolaga premier soccer league zviri kusangana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Va tsigirive nhabvu vari kutemwa nemusoro mukuedza kusarudza kuti vachange vari pamutambo upi pamita kunanzva yemitambo yekatsolaga Premier Soccer League iyo yakati fararira kumativi mana ese enyika mukupera kwesvondo rino. Kubva Murufaro Stadium kusvika kumandava tichidarika nemuluvheve zvikwata zviri pamusoro petafura yekatsolaga Premier Soccer League zvichange zviri mudzinandare idzi zvichiedzana masimba kuona kuti achange ari panhongonya nemuvhuro ndiani. Pari zvino Chicken Inn ndiyo iri pamusoro-soro asi hapana chivimbo chekuti ichange iri panyanga apa nemuvhuro sezvo vakananga kumandava stadium mangwana kunosangana neFC Platinum iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Muongorori wemutambo wenhabvu vasilent munoda wafa vadoma nechimbi chimbi kuti uyu ndiwo wavanoti mutambo mukuru wesvondo rino.
Game iri ndorakaoma manje because game iri inonzi cash of the top of the table kana kuti ndo yatigona kutipa svondo rino erika ndoatoti game of the week because ichangohwina papapo inda pamusoro.
Asi kune vamwewo vari kuramba maonero ava munoda wafa vachiti ivo mutambo mukuru ndeuyo uri Murufaro Stadium mangwana zvekare apo chipembere cheBlack Rhinos chiri pamusha neDynamos. Mumwe mutevheri wenhabvu vaInnocent Tilabu vanoti Dimbare isa derere Rhinos.
Rhinos yadzoka mona yakasimba iyo ite big club iyo yeHighland Rhinos kadautaura teams of soccer.
Ngezi Platinum Stars yakananga kuBaba Field Stadium kunotamba nehaumaini iyo iri kubhebha moto kunyanya pamitambo yepamusha. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Blower City vs Shabani Mine Baba Fields, Yada vs Cholocho Pirates Morris Depot, Nesondo Highlanders vs Harare City Baba Fields, Triangle vs Bantu Rovers Gibo, Wange vs Chapungu Colliery. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vaimbi vekuZimbabwe vakawanda vanoti vari kuita basa ravo vachibudirira vari kune dzimwe nyika kunyange hazvo vachisangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda. Vaimbi ava vari kuSouth Africa, America nekuAustralia uko vari kuvaraidza vanhu nenziyo dzavo. Tanonoka Hwande weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
And I'm going to make it in the name of Jesus.
Vaimbi vemuZimbabwe vanoita basa ravo vari kunze kwenyika vanoti vanonetsekana zvikuru nenyaya yokutambirwa munyika dzavari kugara kunyangwe hazvo vamwe vavo vari ivo vanobatsira kutsikisa nziyo dzezvizvarwa zvemunyika dzavari kugara. Toisen Tadengoma Mariramwembe muimbi anobva kumberengwa uye achitsikisa mimanzi ari kuCape Town kuSouth Africa.
Ndiri musician as well as ndiri producer also. Kuno kuCape Town tine machallenges akati wandei zvizvarwa zveZimbabwe, especially kana takatarisa panyaya dzemusic because kana takatarisa kumaradio stations emuno muSouth Africa hatisi kupiwa mukana semaZimbabweans ekuti tinge tichikwanisa kuisa music yedu paradio ekuti inge ichiridzwawo ichitererwawo nezvimwe zvizvarwa zvemaZimbabwe zviri muno muSouth Africa.
Toisen uyo anozikanwa nemimhanzi yakaita sa I Will Survive, Whispering Hope, Makanaka Jesu nedzimwe nziyo anoti havasi vaimbi vekuZimbabwe chete vari kushungurudzwa asi kuti vaimbi vese vasiri vemuSouth Africa.
Thank you for this time, and I'm going to make it in the name of Jesus.
Toisen anoti mu South Africa mune vanhu vekuZimbabwe vakawanda zvekuti South Africa yaigona kuita mari nekuvapa mukana panhepfenyuro dzavo. Mumwe muimbi George Shangara uyo anoti akatanga achimba nevaimbi vanosanganisira vashakabvu Edwin Hammer naPio Farai Macheka uye Businqwe anoti kunze kwerusaro raganda apo neapo haanake zviminga mpinyi zvaanosangana nazvo kuPerth kuAustralia uko kwaakavamba chikwata chake chinonzi Shangara Jive mugore ra 2001.
Tane nguva tichiridzira muno. Saka vanhu vanoita zvemhanzi yekuZimbabwe chaichai tisi totomirira Zimbabwe totowevha flag yedu yekuZimbabwe nemhanzi yedu yeShangara Jive.
Zimwe nziyo dzaShangara dzinoti mukoma ndomutevera na nyama musango. Mumwe muimbi ari kuSouth Africa nditaderera mabvudzi uyo ave kunzi Shemi asi aimbozivikanwa achiimba saShame and Nathan. Shemi uyo anotsikisa nziyo kuSouth Africa dzinoti African Queen, Haruwe, I Remember anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvaimbi vokuZimbabwe vari kuSouth Africa nekuti nyika iyi ine humbimbi ndoga pane zvemimhanzi. Shemi anoti kusiyana kwemitauro ndiko kunokonzerawo kunetseka kwevaimbi vokuZimbabwe muSouth Africa. Asi kana vaimbi vekwasa kwasa vekuCongo vachiimba nziyo dzavo dzinofarirwa munyika zhinji dzemuAfrica, sei vaimbi vekuZimbabwe vachitadzawo izvi?
Industry iriko ndeyekuti maZimbabwe nemarecord labels ariko, they actually go out kunotsvaga music yekunze kuti ive kuzotengeswa kuZimbabwe, but they do not go out vachinotengesa music yekuZimbabwe kune dzimwe nyika.
Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Tinotenda Tanonoka. Iye zvino tokupai kambo makandidana kubva kuna Alec Machesu. Kambo makandidana kubva kuna Alec Macheso kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7. Musakangana chirongwa chedu che live talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa urongwa hweMDC Alliance uri kutarisirwa kuparurwa mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapato manomwe ari kupinda mubatanidzwa weMDC Alliance kuitira kuti akunde ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya, oita musangano nemugovera wekuparura mubatanidzwa uyu. Asi bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatendai Biti rinoti richapinda muMDC Alliance kana zvariri kuda zvawiriranwa. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vanoenda ku Iran kunoona mutungamiri wenyika iyi achigadzwa pachigaro nekutoreswa mhiko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlazine kunqabakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano omkhulu werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho azasungula khona umanyano weMDC Alliance. Kuwoza Friday lamhla sihamba leqembu leDisciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa la masocha asebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Iziphathamandla zengatsha zombili lezi zitshele intatheli zindaba namhla ukuthi zikhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, njalo zithembise ukujezisa bonke abaphatheka kudlakela lolu. Ingxabano le iqale ngemva kokuba amapolisa epontshise imota elinye isotsha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule amasotsha aseqoqana angena edolobheni ahamba ebhuqa amapolisa. Indaba zokumpontshiswa kwezimota zabantu ngamapolisa esebenzisa ama-spikes yinto esihluphile kakhulu elizweni, njalo uZulu uthi le yinto emele imiswe nguhulumende. Bajabulile abanengi kulandela ke ukutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda.
Lindaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe, so kuyibo abagangadanayo, abagongodanayo, abachayanayo, kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikela lokho okuhlabayo kwabo kubhewule imchovo eminingi, abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwakungamelanga yenzakale, njalo azange sizwe amapolisa exolisa ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane lamasotsha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabotshayana, kodwa mbona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde betshaya amapolisa. Kuthi ukuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, kulimaza abantu, kusiba nezingozi. Mbona ngani kube kuyinto okumele ukuthi iphele ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu ubaba Spanda. Ngisho lasedalela ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwamapolisa ngamasotsha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na
Engxenye ungabe sokuncedile ukuthi kume, kodwa siyazi ukuthi udubo ukuthi lindaba yama spike yesetshenziswa ngamapolisa ukwenza imali. Udubo lukhona ukuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uza kuma yini. Kuduba ukuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sikukhangelisisa kuyabe kuvelela khona le mahofisini amakhulu kuyindlela eyokwenza imali engalunganga esisetshenziswa. Bonani kuzahlupha, kodwa ke kungaqhubekela phambili, kodwa mbona ngani sokutshengisa abantu ukuthi sokusiba lo mzila owesabisayo osuweqwe ngamapolisa lamasosha. Okokuthi kungaqhubeka lokhu kusiya phambili, ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe, balwisane, balimazane.
Umnumzana Hussein Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano we-rally kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho inkokheli eyake yaba kubandla le-MDC lisabambene kanye lamanye amabandla. Elabakhokheli ababalisa umnumzana Morgan Tswangirai, uTendai Biti lomnumzana Walshman Ncube abaza kuba khona ndawonye bekhulumisana lo Zulu. Omunye obekhangelelwe ngabanengi ukuba khona kulumbuthano ngunkosikazi Joyce Mujuru, kodwa ovikwa engasoze abe khona. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo omhlangano wokusasa lapho amabandla wonke aphikisayo afuna ukwenza umanyano, hhayi ukulungiselela sokuthi kuhle sibili lamaphepha okwazisa amapholisa ukuthi senze khonokho aselungisiwe. Okokufele nje ukuthi kudaze uZulu ukuthi abe eZimbabwe Grounds kusasa ukuthi azwe ukuthi lokhu abakunika inkokheli yezamabandla aphikisayo, umbono ababewufuna ukuthi sikhiphe uhulumende wezanu-P_F owamasele.
Wona amapholisa atheni aliphile na imvumo?
Hayi, amapholisa ayiphile imvumo, kodwa sonke siyazi ukuthi sikhuluma kungenje besilomhlangano emahlanganeni ye-SDC lapha amapholisa ayesiye khona imvumo, kodwa bangenile bathena intuthu ezifitshayo emahofisini ebandla lethu. Kodwa lokhu kwakusesabisi ngoba ivele yihlala yenza. So thina nje amabandla aphikisayo sasasabisi ezimbabwe Grounds sitshela uZulu umbono wakhe asinika wona mayelana ngomanyano ukuthi uvumelana nalokhu ethi
sizwa kuthiwa kuzaba kule nkokheli yamanye amabandla. Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe khona?
Okwakhathesi sinamabandla ayithupha sesile saxoxisana nawo. So mine ngakamba okwakhathesi sizesithedise laba abanye abangabuye, ngoba kule themba ukuthi ngenye abanye bangabeya namhlanje. So sizakwazi ukuthi abuyile sibili mangani.
Ibandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party liyaba likhona yini?
Hayi, okwakhathesi bebengasondeli, but sile themba ukuthi engxenye bazasondela. Nanxa bengasondelanga kuzadanisa ngokuthi udubo olukhona lapha yikuthi njengezizalwana zaseZimbabwe, abantu izalwana zaseZimbabwe zithi zona okwenza ukuthi sidliwe yizane yikuthi singena sibaningi singamabandla aphikisayo bese siqhamula amavoti izane liseyina. UZulu bekhuthaza ukuthi sibambane singamabandla aphikisayo ukuthi siqedule izane, kodwa siqaphele ukuthi izane izasebenzisa amanye amabandla aphikisayo benza ngazane bafuna ukuzosebenza lathi bona belanti ukuzodilisa.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Umongameli Robert Mugabe ufike kwele Iran lamhlanje ekuseni elanda umkhosi wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe ukuqala umsebenzi umnumzana Hassan Rouhani ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. uRuhani ubevele enguye umongameli wele Iran njalo ukunqoba kwakhe kutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa lelo lizwe okweminye njalo iminyaka emibili. Umgabe uhlangabezwe egcekeni lendizamtshina eleTehran International Airport ngumeli weZimbabwe emhlubulweni weMiddle East umnumzana Nicholas Kitikiti. Iqula likamgabe ligoqela isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba lomphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mbenge Gwi. Abanye basola uhambo lukamgabe lolu besithi udlalisa imali kahulumende yona evele ingekho. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngomanyano wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho obizwa nge-MDC Alliance. Abakhokheli balumanyano baza kuba lomhlangano eHarare kusasa njalo bakoqela umnumzana Morgan Tsvangirai lomnumzana Welsh Mengcube. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isakhiwo eside ukwedlula zonke izakhiwo kwele Dubai silumathe umlilo emadabuka kusa lamhlanje. Lokhu ngokwesibili lesi sakhiwo sisitsha phakathi kweminyaka emibili. Ugatsha lokuvikelwa kwengozi zemvelo elizweni lelo luthi akulamuntu olimeleyo. Abalo becatha abeqembu le-Al-Shabaab babikwa sebehluthune idolobho leLigo eliduzane lesigodlo sele-Somalia iMogadishu. Abe-Al-Shabaab laba bathethe ithuba lokusuka kwamasotsha kwele-Uganda ekade londoloza ukuthula kulelo dolobho basebehluthuna-ke intambo emadabuka kusa. Iningi labasakhulayo esigabeni seMathebelele North lithi alisekeli umkhankaso kaMongameli Mugabe wemihlangano labasakhulayo ole Youth Interface besithi awulethi inzuzo lentuthuko elizweni ngaphandle kokukhankasela uMugabe kukhetho luka-2018. Upraxedis Jeremiah we Studio 7 usipha lolu daba olulotshwe ngonompumelelo moyo.
Bekhuluma emhlanganeni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesizithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mugabe kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini sidlalo wezaphu eMartin North umnumzana Lord Kupe uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama interface la ngaswa khangele thina nxa sithi siyawahluzisa sibona ukuthi uthi abontanga bezombuka ukuthi yena usegugunga kanani. Njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama ovet lezakhamizi endala sesiya kubontanga. Sitikayehlukane labontanga laba ngoba lapho abasakhona ubasedongeni.
Mnumzana Nkululeko Nyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini.
Sithi phansi lakho asifunda kukuzwa and kakuyekele khonoko kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonoko akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into esingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi uMgabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Hayi, lokho vele yinto engaphandle komkhuba la kuNkulunkulu. Akulunganga ukuthethezisa umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelane lakho. Kayekelane lakho, abantwana bazenzele ukuqondileyo, baladlele imkhuba abayiphiwa ngabazi. Into le vele ibuhlungu kakhulu, asiyithandi vele. Nxa esebona ukuthi sesihluleke kahle ahlale phansi, njengo abantu sisithi nakasuka ahlale phansi. Kulokuthi ethatha abantwana abasebenzise, funa ukuthi abagqilaze futhi njengoba kugqiliza thina abadala abazali babantwana.
Osakhulayo uMehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhoda lezikhoni.
Hayi, vele ingcolile kakhulu, kayekele lokho vele, asifunda kukuzwa la. Ngoba sihlupheke kakhulu amayouth, sithwele nzima, sisakwazi ukuthi sesenzeni. Sesibhoda lezikhuni emakhaya, singathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi. So uMgabe, hlala phansi, yekela lokhu, akusakulingananga, sukhule kakhulu.
Kuthi uMnumzana Nomeni Dliwayo, esinye njalo isakhamuzi seMzola, uthi leyo mihlangano abayifuni, wehluleka ukuvumelana labo. Uzavumelana kanjani labasakhulayo?
Asifuni. Asifuni imhlangano leyana enziwayo eyokurobha yobusela. Ya, yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane lathi thina abazali, kutsho ukuthi angawelelana labantwana njani, ethatha abantwana ebasa engozini. Yikho engokukhulumayo.
Umongameli uMgabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo. Usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi Youth Interface, egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi yi-Generation of 40, ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe. Iningi labantu liyayisola limihlangano, ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko, bethi uMgabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso. Nanko esiqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe. Umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa eNkabazwe. Mimela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Bakhona abathi umanyano weMDC Alliance ozabunjwa usemthethweni kusasa ngeke wasusa ibandla leZANU-PF embusweni. Kanti abanye njalo bathi selidumela emansumpeni ukuthi ibandla leli likhitshwe embusweni. Asizweni uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe. UNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli we-MDCT, ilo mnumzana mkhokheli moyo, bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba kuhlelo Asixoxeni Zimbabwe Today olwethulwa iStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele.
MDC ngabe ngizihluphe ngazo zonke lezi zinto, ngabe ngizihlupha ngokuthi singenza njani indaba leyo yokuriga. Yebo, la yena leyo kuvotela kumele kube yiyo iqakatheke kakhulu, iqakathekile nayo as we push, but the main one, ngoba sehlulwe yonke le minyaka edlulileyo, sehluliswa hashi yinamba, kodwa sehluliswa yimilitary, sehluliswa wethuselwa intimidation emaphandleni, sehlule kuswa yikuriga, into ezinjenga zonke ezinjengazenezo. But abafowethu laba babizana bathi asihlanganeni futhi sibe le namba kwenzela ukuthi sinqobe ngezindlela. They are making, bayenza esinye istatement khona bathi bona badliswa eminyakeni edlulileyo ukuthi babe ngabambananga. I don't think that's the truth.
Sesilo mama ke uThabita Khumalo, umsekelo wesikhulumeli se-MDCT,
uyakhombisa ukuthi singaba nempumela enhle. So it's a good deal. 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 It's a good
deal. It's a good deal. It's a
good
Yey, kule MTC Alliance ungathini ngayo?
Angeke ngayisupporta vele umbono wayo, ngoba sihlahle bonke laba bantu abakuyo lo Alliance yinzalo yeZANU-PF nje yonke leyo. Yini into abazoyitshintsha abehlule ukuyitshintsha bese kuyiZANU-PF yakhona le?
Utsho ngani kholapho ukuthi inzalo yeZANU-PF?
Nje kahlahle bafuna nje ukuzama, bafuna nje ukuzama ukuthola amavoti wabantu kuphela nje, kumina into abazoyenza. Ngoba if bevele befuna ukuyenza into yabo lena, bavele bezoyenza besalisembuleza.
Umkhokheli moyo uNkosazana Thabita Khumalo umsekelo esikhulumeli se-MDCT lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Kwezemidlalo lamhlanje iyaqhubeka imidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League ngempela viki kule midlalo egobhozisa amathe ekhangelelwe ngabanengi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. UPraxedes Jeremiah usipha lolu daba.
Kusukela enkundleni ye-Rufaro Stadium, Mandaba, Eluveve lezinye kuyabe kungabizwa ozwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabanengi osenkundleni yeMandaba Stadium lapho kudibana khona amaqembu aphezulu kwengalane yemihlomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka-2015 abe-Chicken Inn leqembu eliqeqetshwa nguNomen Mabheza ele-FC Platinum. Amaqembu lawo mabili wonke alalo ithuba lokunqoba oba zintshantshu zalonyaka kungalane yemihlomelo njengoba iChicken Inn ikhokhela ngomhlomelo owodwa nje kule ngeze Platinum Stars ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Gamecocks. Laloba nje abanye besithi umdlalo wasenkundleni yeMandaba yiwo umdlalo omkhulu limpela viki, kulabanye abangavumelani lalombono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni yeRufaro Stadium eHarare kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leBlack Rhinos lele Dynamos. Emdlalweni wokugcina amaqembu la aze angqikilane, iDimbare itshawe 1-0, ngakho ke ingena kulomdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulowo mdlalo njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo. Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkundleni yeLuveve koBulawayo lapho kudibana khona abeqembu lengeze Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelele ukuba njalo lethuba lokuba zintshantshu zalonyaka ze-PSL ngoba betshiyene ngomhlomelo owodwa nje labakhokhelayo abe-Chicken Inn. Bona ke badlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele-How Mine. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela ingoma zokholo ele The Disciples of Jesus Christ Gospel Group lona elidlala te elitsha elilesihloko esithi Umbonge uJehova.
Uhlengani lo mpendulo sibanda ngumuntu lomfo wabo ababumba iqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Lezi nsizwa ezidabuka esabelweni senyathi zingene kwezomculo ngomnyaka ka-2015 njalo sezenelise ukukhipha amadlalade amabili awengoma zokholo.
Sakhupha i-albhamu yethu lokuqala elithi Umose Wayibona. Ke ngomnyaka ka-2017 sakhupha enye i-albhamu entsha ethiwa Umbonge uJehova. Ngiyajabula lesekelo esikuthola ebantwini kuyabonakaliso ukuthi hayi isizwe sakithi siyasapota.
Idlalade leli elithiwa Umbonge uJehova licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko njalo lile ngoma ezilitshumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Umbonge uJehova. Abaculi basemaNdebeleni bahlala bekhala ngokuba ingoma zabo kazitshaywa emsakazweni kodwa iqembu le The Disciples of Jesus Christ lisebenzisana nabanye abaculi abagoqela uColin Moyo ukufikisa imisebenzi yabo kuZulu besebenzisa iziganiya.
Abantu bawusilela umusic wakithi ngapha so bagcina betshaya umusic weSouth Africa. Yikho sathi ngcono siphume
siwuhambe la umusic wethu ebantwini ukuze mhlawumbe kunanzeleleke ukuthi hhayi nemandebeleni ukhona umusic ojabulisa abantu.
Abaculi laba abathandanga ukutsho ukuba ngosuku olulodwa bathola imali engakanani ngokuthengisa ingoma zabo ezitaladeni, kodwa bathi kuyabaphilisa lezi muli zabo njalo bazaqhubekela phambili ngoba kuyiyodwa indlela yokuba imisebenzi yabo yaziwe kuZulu. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanje.
Bafundi baka Jesu iqembo le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group beqhiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokuchaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. amabandla aphikisayo ayisikhombisa azabumba umanyano we-MDC Alliance eHarare kusasa. Kwanele-ke okwalamhlanje isihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, makamu wangu Matukanduna vafuphatila azibe hope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.